tobva pakutanga kanga tisarisei munhu ari kuzvitaura kuti ndiye mutungamiriri wenyika plus he is a lawyer igweta rinozikamwa pasi rose. Saka zvazvinongoreva ndezvekuti maelection sarudzo muZimbabwe dzinoitwa every 5 years. Saka mukuru uyu ari kuudza mumwe weZimbabwe kuti imini ndinoda kuita nezvamatongero enyika, garai makagadzirira gwendo guya gwa kuda kutanga. Kana maelections toita muchiziva kuti ari kuzoitwa munana June or July, zvotipinda kuti zvipinga mpinyi zvimwe zvinoita kuti maelections aveko kana kuti asaveko zvinge zvagadziriswa. Saka apa hapana chinoshamisa. Zvakare vari kupawo avo vanopikisa o vanokubvidzana nezano PF kuti aiwazve musazoti takakudhumai.
Dr. Magaisa, munoonawo sei mashoko emutungamiri wenyika ekuti sarudzo dzinogona kuitwa mukati memwedzi mishanu iri kuuya iyi?
Kuona kwangu zvinhu zvakagara zvepachena kuti sarudzo dzichaitwa nekukurumidza pakutanga kwegore rinoiri, nendava yekuti zuvawo richiri rakajeka chaizvo kune mutungamiri wenyika, vakapinda musononoka. Saka zvaya zvinonzi nevarungu make hay while the sun shines, hazvingashamisi kuti varida kuti sarudzo iitwe iko zvino. Pamutemo zvapo maelections anofanira kunge achiitwa between 22-23 July kusvika musi wa 23 August, nekuti constitution yedu bumbiro redu remutemo rinoti maelection anoitwa within 1 month before kupera kwetemu yeparliament. Temu yeparliament inopera musi wa 23 August, nekuti vamugabe vakagadzwa musi wa 22 August 2013. Saka ndo panopera 5 years. Zvisinei, zvinogona hazvo kuti president vaite kuti maelection aitwe nekukurumidza, asi zvinoda kuti parliament iitwe dissolve. In other words, parliament inofanira kugara pasi voita 2/3 majority vote yoti aiwa zvedu zvakwana. Vakazviita kana muna February kana muna March, zvinoreva kuti president vanobva vakwanisa kudeclare maelection kuti akurumidze. Saka zvinogona kuita, asi zvofanira kuitwa pamutemo.
Vachirumhanzi, munoti ine mashoko aDr. Magaisa?
Aiwa, ndizvo zvokuva Magaisa igweta sokutoita kuti mutungamiri wenyika igweta. Saka mutungamiri wenyika anotaura nezvunhu zvaanoziva kuti hazvikonzeri mvonga mupopoto kubato rezanu PF, kumapato awo anodini anopikisa. Saka zviri kumunhu wese, zviri kumapati ese, zviri kutungamiri wemapolitical parties akasiyana-siyana, ava vanoda kudini kupinda musarudzo idzidzi kuti vagadzire vasazoti vakajumwa. Ndofunga zviri pachena kuti purezidendi vamunangagwa vanogara vachitaura vachiti zvinhu zvose zvatinoita muno muZimbabwe, munhu woga woga anofanira kunge ane chokuita chokuwedzera kana kusubtracta, so that zvinhu zvedu zvinyatso kufamba negwara.
Dr. Magaisa, tinomudzwa vamwe vachitaura kuti sarudzo dzinofanira kuitwa 6 months kubva panenge pagumbwa gwaro revavhoti kana voters roll neproclamation, poitwa 6 months. Zvakamira sei mukati me6 months here kana kuti kwapera 6 months?
Panofanira kuti paite nguva kae kuti kana voters roll ichinge yagadzirwa, sezvakaita patira apa handiti voters roll iri kugadzirwa patsva. Saka painoperawo panofanira kuzoita nguva yekuti voters roll yacho ikliniwe kuona kuti vabvisa maduplication. Then kunozoitawo kuti panofanira kuita inonzi inspection yevoters roll, yekuti kana ichinge yapo vanhu vanofanira kudzokerazve vonotarisa kuti zita rangu riripo here, rakanyorwa zvakanaka here, uye riri address kwayo here, zvinoita kuti vazovhota zvakanaka. Saka panofanira kuita nguva inofanira kuti ipuhwe for all those things kuti zviitike.